Honorable Joana Mamombe, Muzare Cecilia Chimbiri, Muzare Netsai Marowa, wari kudzoka kudare kwaRemi Scott Mangwana Musoe Mande. Panyaya ya Muzare Cecilia Chimbiri na Honorable Mamombe, pavari kudzoka kudare vakatarisira kupihwa mutongo wavo pabail application yavakafaila yakaitwa na magweta avo mukoma Charles Charamba na Jeremiah Bhamu weZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Ii mhosva iyo yavari kupomerwa apa.
Yekuti vakaadhiresa press conference panze peHarare Ministry Court musi wa25 February vachinyunyuta kusungwa kwamukoma makomborero haruzivishe uyezve vachiti mutungamiri wemapurisa waGodi Madhanga wasiye basa nekuti vanga vachivapomera mhosva yekuti yekutadza basa.
Ko nyaya yamuzvare Netsai Marowa yakamira sei?
Panyaya yamuzvare Netsai Marowa ari kupomerwa mhosva yekunzi ari kunzi akaandamaina kana asoti mupurisa anowana ari kudzoka kudare mangwana zvakare musi wemande pari kutarisirwa kuti magweta ake pavachatoenderera mberi nenyaya yebail application yavo kuti muzvare Netsai Marowa vatongwa vachibva kumba.